nyayayiriko itikande kutira tungamiriri mukatiki ndako munyika we opposition vanhu vanudzi wakapuwa masiya wofu wakapuwa masiya wo matatu wakapuwa masiya wo maviri wakapuwa masiya umwe chete vanenge vachafudza nekuvarisa chiri chinangwa chikakunyangarisa munhu wese anongoonekwa achitaura zvinokokana nehurumende isina kutaridzwa nevanhu kutaura kudai sofuno kuvanhu vari kugara vakabatireura mumavoko nokundovhunduka kuti dzimwe dzenguva pasina nguva unogona kungonyangariswa nevanhu vanotumwa sonyaya iyi inofanira kupera mukoma jonga
tiri kunzwawo hurumende ichitaura kuti ine umbowo hwekuti imi vanopikisa mune urongwa hwokukanganisa musangano wetsadhik uri kuitwa mwedzi uno munoti
kana vaine umbowo kanga hwekuepachena mukoma jonga hamugoni kunisana nevanhu nenyaya yekumbofungisira haitiri nyaya yemaopposition inyaya yezvidzvarwa zvezimbabwe inyaya yemacitizens vana vezimbabwe mukoma jonga ndoda kuti vakateerera vose ndodzokorodza mashoko andakahoreketa ndiri pakoti kuti haisiri mhosva kutaridzira nechikonzero chekuti bumbiro remutemo thesupreme law of the land inobvumira vana vezimbabwe kutaridzira murunyararo saka haisiri mhosva kutaridzira ngazvizikamwe
mune umbowo here hwekuti vamuri kuti vari kuteeredza kutungamira vanhu vari kutumwa nehurumende
we know these people ndo maitiro avo tobuda kuti silence people kunyara dziro dzakasizemusoro saka ndiri kuti aiwa izvozvokoto nyika yezimbabwe haitiri tandani yezano
saka dambudziko rinopedzwa sei rinogadziriswa sei vachibaya
so kuti dambudziko ripere panga kuitwa nhaurirano dziri pachena dzinenge dziri pakati pavatamisa avo vakavhotegwa nevanhu vezimbabwe navamunangagwa kuti aiwa dambudziko raitika munyika iyi hakuna mushausina matare.